Veruzhinji vataura nestudio 7 vakaita savarube nemutangadura vanoti danho rakatorwa neveruzhinji rekugadza vachamisa semutungamiriri wavo rinoratidza pachena kuti zvakazeveswa nekomishen inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kana kuti zec zvekuti mutungamiriri wenyika vaemarson mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru hazvisi kutambirwa neveruzhinji nanhasi
politically zvine impact nemeseji yavanenge vasinda
vatapi vanyandima vanoti sevechidiki vave kutarisirawo kuti vachamisa vagadzirise matambudziko ari kusangana neveruzhinji munyika uye vati vamunangagwa vanofanirwa kusiya basa zvachose vose yavachamisa vari panyanga
isu toona kuti aiwa sapurezidendi udichamisa aiwa tongotarisira tachinje zvinhu
izvi zvatsinirwa navati neminets avo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reconcerned citizens agenda
vana vezimbabwe vaiva iri kune nhamba yavaiva nayo zvakarangidzwa kuti vane chivimbo navachamisa zvese izvozvo zvakarangidzwa kuti vachamisa vakatambirwa zvine masimba uye vachamisa ndiye munhu akavhoterwa nenyika uye ndiye mutungamiriri wezimbabwe
mutauriri wesangano rehashtag tajamuka vamakomborero haruzivishe vanoti chave kudikanwa ndechekuti vachamisa vachitora masimba ekutungamira hurumende asi mumwe mugari wemuharare vafani chaparadza vanoti kugadzwa kwakaitwa vachamisa neveruzhinji ndiro rinonzi damba vanana
zvaitwa nebato reNDC alliance muzvemugovera idanho rinoratidza kuti varume vapererwa kutamba nenguva tangoti kuda kutamba nepfungwa dzevanhu vanoratidza kuti havasi sirias pazvinhu zvavari kuita
saka uku kungoitwo hako sezvoi ndikaunganidzwa shama dzangu ndikazviti ndaa purezidhendi hazvina kuti ndaa purezidhendi
mudzidzisi pagreat zimbabwe university vataka vafira zhou vanoti chitsvambe chave kuna vachamisa kuti chii chavachaitira vanhu vari kuvatsigira
chavapo ndechekuti zvavagadzwa navanhu sapurezidendi wavanhu vachiratidza kuti vane chaunga chii chavachaitira vanhu nokuti kugadzwa nokuita zvinopa kuti vanhu vezimbabwe varerukurwe neupenyu zvinhu zviviri saka tinoona vachamisavo vakatarisana nedambudziko guru kwazvo nokuti vakomana vezano havasi vakomana vanoratidza kuti vangabva pakuba noumhondi hwavo vanoda kuramba varipo panyanga vachiba zvisinei kuti vanhu vemuzimbabwe vari kuyaura nenzara vari kunungwa sose nomuromo saka chitsvambe chiriko emudhc zvekuti vachamisa zvavagadzwa sapurezidendi wavanhu chii chavanoitira vanhu kuti zvinhu zviendeke zvionekwewo kuti vanhu vemuzimbabwe vava nani nokuti vana purezidendi wavanhu saka ndo dambudziko guriro kuti purezidendi wavanhu achaitirei vana vezimbabwe vayaura nenzara vasina mabasa
vachamisa vari kuramba vakatsika madziro vachiti havasi kuzotambira zvakaziviswa nezec kuti ndizvo zvakabuda musarudzo kunyange zvakatsinhirwa nedare repamusorosoro munyika reconstitutional court vakaudza vatsigiri vavo kuti vari kuronga kuratidzira kwakakomba munyika yose munguva pfupi iri kutevera kudzamara vamunangagwa vabva pachigaro uye ivo vatora matomu vachiti ndivo vakakunda musarudzo asi nekune rumwe rutivi vamunangagwa nebato ravo rezanu pf vanoti vakakunda zviri pachena vachiti vachamisa vanofanira kutambira zvakabuda musarudzo mutauriri wezanu pf vasimon kaya moyo vakaudzawo bepanhau reherald kuti zviri kutaurwa nemutevedzeri wemutungamiriri wemdc vamorgan komichi zvekuti bato rinopikisa iri rakagadza vachamisa semutungamiriri wenyika hazvina kusiyana nekuda kupirigura hurumende vamoyo vakayambirawo vachiti kuita kwakadai kutamba nemoto ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi.